Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 7, 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuyeuchidzai kuti kana mukaenda paFacebook peji yedu yeVOA Shona, munokwanisa kuona chirongwa ichi live izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zvimwe zviri muchirongwa chanhasi. Dare raMajestiti rinoramba chikumbiro chevarwiri vanomwe vekodzero dzevanhu chekuti mhosva yavari kupomerwa iraswe. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kugadzirisa upfumi hwenyika kuchanetsa kana hurumende isina kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa zvakafanana nemagetsi. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare raMajestiti remuHarare rakarasa chikumbiro chakasvitswa kudare iri nevarwiri vekodzero dzevanhu vanomwe vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekubidigura hurumende chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe uye vadzoserwe magwaro ekufambisa, nharembozha nemakombiyuta zvakapambwa nemapurisa pavakasungwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare raMajor Street, Amailen Moma Pie, vakatura mutongo wekuti vasungwa vanomwe ava, avo vanoti vatatenda mombe yarara, vaGeorge Makoni, vaFrank Mbano, muzvare Stabile Dewa, amai Rita Nyampinga, muzvare Farirai Gumbo Nzvanda, navaGamuchirai Mukura, vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno, mushure mekurasa kwavakaita chikumbiro chevasungwa ava, chekuti mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavari kupomerwa iraswe. Zvakaturwa namai Mapie zvakatsinhirwa nerimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu.
Ndopa nzine dare harina kufara kana kugutsikana nezvakataurwa neari kuferefeta nyaya zvakare nezvikonzero zvanga zvapiwa nemuchuchisi, asi vapiwa zvakare mumwe mukana kusvika musi wa30 August kuti vagadzirise vanyatsoona kuti pavakamera chapo ndepapi. Saka vapiwa mumwe mukana zvakare kusvika musi wa30 August, asi vapiwa chivimbiso chekuti musi wa30 August vakataridza kusarongeka kana kusaziva zvavari kuita sezvavaita muzvara nhasi, dare richabvisa vanhu ava pamberi pedare.
Vabhamu vakatsinhirawo zvakare zvakaturwa namai Mapie zvekuti vasungwa ava vasadzoserwe nharembozha dzavo, mapasipoti pamwe nemakombiyuta anonzi akatorwa nemapurisa pavakasungwa muna chikumi vachibva kuMaldives kwavakange vanopinda musangano wezvekodzero dzevanhu.
Arerati hazvikwanisiki kuti tipiwe mapasipoti pari zvino kana malaptop kana macell phones. Vati kunyange zvazvo paine zviri kubvumwa pamhosva iyi, hazvizivikanwe kuti neramangwana zvichazorambwa ndezvipi. Zvakare vachuchisi vane kodzero yekuisawo chapupu hwese hwavanoda, kunyange paine zvinhu zvabvumwa kuti hongu takafamba, saka pasipoti haina basa. Dare rati zvakare harina kufara nemafambisiro aritwa nyaya nevari kuferefeta nyaya iyi. Zviri kutaridza sokuti vari kuferefeta nyaya havana ruzivo kana chokwadi chekuti varifanira kunge vachiita basa ripi chairo. Zvinova zvinhu zvisingatarisirwi panyaya dzakadai. Saka vapa chikomekedzo kune vamuchuchisi kuti patitodzoka musi wa30 August gavage vakarogeka vachiziva zvavari kunyatsoda chaizvo panyaya iyi.
Hurumende inoti vasungwa ava vakaronga zvekupedigura hurumende vachishandisa pfuti diki uye vakadzidziswa zvekuita chitororo pamwe nenzira dzekuti vasasungwe panoratidzirwa neveruzhinji pamusangano wavakanopinda kuMaldives wakange warongwa nesangano rekuSerbia reCenter for Applied Nonviolent Action and Strategies kana kuti canvas asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti musangano uyu waive usinei nezvekupirigura hurumende asi waive wezvekodzero dzevanhu mune imwewo nyaya MDC inotungamirirwa navanelson chamisa iri kushora mashoko egurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri ekuti paive neruoko rwevanhu veboka rechitatu kana kuti third force mukuratidzira kwemusi wanyamavhuvhu 1 gore rapera kwakanga kwakanangana nesarudzo kwakasiya vanhu vatanhatu vaurayiwa nevari kufungidzirwa kuti masoja munyori muboka revechidiki mubato iri vastephen chuma vanoti mashoko amai muchinguri kashiri haana maturo vachiramba vakatsika madziro vachiti masoja ndiwo akauraya vanhu vairatidzira musi uyu vachuma vanoti mashoko amai muchinguri aya ndeyekuedza kuchenura mauto uye anoratidza kusawirirana kwavati kuri mubato rezanu pf
isu tinozviziva uye takazviona kuti masoja angari muuniform vaine maak-47 ndivo vakapfuura vanhu vakauraya vanhu asi nenyaya yekuti kuzanu kune nyonganyonga nebopoto nekuda kwefactionalism iri mubato iroro vanoda kushandisa izvozvo pomera opposition mhosva vanoda kushandisa izvozvo kuti vanhu pavachange vachiratidzira mumazuva mashoma ari kutevera vachiratidzira pamusoro pekukwira kwaita zvinhu muzvitoro ivo vanoda kupinda pakati pedu kuti vakonzerese nyonganyonga vachitora zvinhu muzvitoro
vachuma vanoti seutungamiriri hwebato vari mubishi kuronga kuratidzira munyika yose kwemazuva akati kuti kudzamara zvinhu zvanaka munyika
mazuva mashoma shoma ari kutevera tichange tava kugara migwagwa tichiratidzira nokuti mudzimba medu hamucha gariki mudzimba medu hamuna mvura mudzimba medu hamuna chikafu mudzimba medu hamuna magetsi saka naizvozvo tichagara mugwagwa kusvika matambudziko edu agadziriswa
hatina kukwanisa kutaura namai muchinguri kashiri pamwe nemutauriri wezanu pf vasimon kaya moyo kutinzwe pamire bato ravo nezvenyaya iyi asi amai muchinguri kashiri vakabuda mumapepanhau mumazuva mashoma adarika vachiti masoja aizopinzwa zvakare mumigwagwa kuti arambidze veruzhinji kuratidzira kunyange hazvo dare reconstitutional court rakatara kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika sezvakataurwa nezimbabwe electoral commission vachamisa nebato ravo vanoti vakabirirwa musarudzo dzegore rapera uye vari kupomera hurumende yavamunangagwa mhosva yekutadza kufambisa zvinhu zvakanaka munyika ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi
Mukuru weLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti kugadzirisa upfumi hwenyika kuchanetsa kana hurumende isina kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa zvakafanana nemagetsi uye kuramba ichichinja-chinja zvinhu isina kusuma vemabhizimisi nevashandi sedanho rayo rekuti Zimbabwe National Statistical Agency imire kubuditsa makwiriro emitengo yezvinhu kana kuti inflation kwemwedzi mitanhatu inotevera vativo mari dziri kutambirwa nevanhu vari pamudandigere hadzikwane zvachose zvekuti vakawanda vavo vave kunonga svosve nemuromo ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu westudio 7
vepensheni vaipuhwa $80 pakauya Zimbabwe dollar dzaangozindiwo ya 8 RTGS kana kuti Zimbabwen dollar tikazvoorova kuti pari zvino yangova worth $88 tikazvoorova kuti munhu iyeye anga achimbopuhwa $80 muna May muna June patakati taakushandisa Zimbabwe dollar yanga yatingosara ya $88 aungaitei ne $80 hapana chinhu chaungaite kana chingwa chaicho haitengi saka nazvozvo ndo dambudziko ririko iko zvino rokuti vamapensioners vari pamafixed incomes kana uri wakashayikirwa nemunhu aishanda breadwinner unopiwa $35 yakunzi $35 saka $35 $3 saka unoitei $3 iwo ine mhuri saka ndo kuoma kwaita zvinhu pamaringe nemapensioners nehama kana kuti madzimai nevana vakafirwa nemunhu anga achishanda
saka mabhizimisi anga abudirire sei vakanyedze munyika kana vanhu vasiri kutambiriswa mari zvakadai
Nyai haishimbori kusatambirisana mari nokuti yakatoti omei kukunda zvatiri kutaura izvi. Nokuti sekuzova kwenyu hakuna magesi ka. Saka magesi anongouya husiku ka kwe 4 kana kuti 5 hours. Saka manguva yekushanda kunenge kusina magesi. Saka chitarisa inini mufananidzo uyo kuti industry inenge ichikwenywa nema generator. Ndekupi kwa kambo ranwa industry nema generator. Uye zvakare mafuta anodiwa nema generator haya sekuzova kwa munoita. Haasi kuwanika. Saka naizvozvo unedambudziko rokuti mafuta acho ekuti ukwenye generator hapo, generator racho haizi nzira inobatsira kuti uwane punduso pakambani yako. Saka naizvozvo tiri kuona makambani mazhinji akutoendesa vashandi pakushanda nguva diki kana kuti anonzi working week ngangowe 3 days kana kuti mazuva mashomanana vanoshanda kana kuti vazhinji vacho vamwe vakutodzingwa mabasa. Nokuti hazvishandi kuti munhu ashande achishandisa generator.
Ko iyo hurongwa hwekumisa kuburitsa zvinenge zvichiitika munyaya yemitengo yezvinhu kana kuti inflation zviri kuitirwei?
Ivo vamutuni vari kuti vari kuita nokuti mari dzasiyana, mari dzakashandiswa muna Mei dzekunze kwenyika dzasiyana nemari dzakushandiswa muna Juni. Saka naizvozvo vari kutiwo hazvizomiri zvakanaka kuti vanyatsobata yegore negore iya inenge ichitarisa gore rino negore rapera. Gore rino tama Zimbabwe dollar rapera yanga iri mari yokunze kwenyika. Asi zvinotenda kuti vanga vaine nzira yokutenderera nenyaya iyi yokuti vabate kuti zvinhu zviri kukwira sei. Sekuzova kwenyu veCato Institute vana Professor Hank vane nzira yavo yavanotarisa nayo inflation. Saka iwo vanocharamba vachingotipa mafigures iwayo. Saka hazvibatsiri kuti titi isu hatichagone kuverenga kuti zvinhu zviri kufamba sei. Asi vekunze vana Kato vachitiudza zvinhu zvinototyisa nokuti iko zvino vari kutiudza kuti inflation iri kuma 558. Isu chitarisa zvemuZimbabwe tichiti 176%. Saka kuchisidzirika uku kucharamba kungoriko kwekuti tichange tichingoshandisa mafigures anenge achibva kuCato Institute anenge achiratidza inflation iri pamusoro-soro. Saka izvi hazvina kunyatsoitwa zvakati jeke-jeke. Zvaifanira kunge zvakaitwa kana kutripartite negotiating forum inewe yanga ichishanda yaifanira kunge ichitarisa zvinhu zvakadai. Votaura vari pamwe chete vashandi vashandirwi nehurumende kuita kuti vanhu vasafunge kuti zviri kubva kuna vanxube vane katuni kwakawo kwavanenge vainako.
Mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News mune nyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuongorora kuti mari yaifanirwa kushandiswa mukomandi agriculture inoita mamirioni matatu yakatsakatikira kupi. Daily News mekare mune nyaya inoti pane zviri kurongerwa vaEmerson Mnangagwa nevakuru vakuru muZANU PF zvichinzi kunyange amai muchinguri kashiri vakataura kuti pane vanhu vari kuronga zvisina kunaka. MuNewsday mune nyaya pamusoro pevanhu vanoita zvikuru zvitanhatu kuManicaland vari kuramba kubviswa munzvimbo yavanogara, hurumende ichiti iri kuvatsvakira kwokugara sezvo vanhu ava vagere munzvimbo yavari zvisiri pamutemo. MuNewsday mekare mune nyaya pamusoro pevanhu vanoita makumi matatu nevashanu vanorarama neHIV AIDS kuChiredzi vanonzi vave nemwedzi mitatu vasinganwi mishonga pamusoro pevechitendero vanoti vanovanamatira. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Dini ko ashamarari we Studio 7 vana jonga ne amwe vese inindini Oliver Dumakwezu ndiri uno kwa Mutsvangwa. Ndine mubvunzo nekukumbira kune bato remuno rezanu PF nere MDC. Ngekuti tiri kuzwa pa ZBC yechibudisa kuti rinamo nefere rimo zvabatana. Munodo kuzobatanawo riini anhu apere kufa here? Ngekuti izvozvi unei munonase kuona kuti nyika kweiri kuenda haisi kuita asi kubatana kuri kunesa. Onai Mozambique yakuchido kubatana mwechitaure kupa ZBC yechitaure kuti kune mamiriyoni akapere kufa. Munodo kuzobatana tapere kufa here? Munozosara nani? Tatenda.
Ndapindawo mwana wevhu ndapindawo. Yaa, yokutanga nyika yedu yarereka. Zvayarereka, president havana advisor. Reserve Bank governor havana advisor. Minister of Finance havana advisor. Tikadzoka kumashure uko, mukoma Simba Makone vakatadza kuhwisana navo mugabe. Politics neeconomics hazviwirirani. Minister of Finance anofanira kunge ari economist ka. Oona kuti izvi kwatiri kuenda zvinonyudza nyika kuti no. Vepolitics voti haendei takadai voti hoo. Saka mukomba masimba vakoone vakagona ndinovatenda. Ukauyayo vakauya baba namukomba chinamasa. Mukoma chinamasa vari kuti no vamugabe ngatibvise magreen bomber. Vamugabe vari kuti kwete. Munochengeta vona hasina production mechida kumubhadhara. Iloss, economics nepolitics hazviwirirani. Kana mada izvozvo chiita imari dzenyu dzamunosubsidiza megazi hurumende mechisiya vanhu vachirarama zvakanaka. Zuro ndizuro. President vakati no toda kubvisa dollar nokuti mitengo iri kungoita chamuramba murudakisa mari yedu kuti muchingwa chinoramba chiri pa same price. Ndizvo here zvamakataura president? Maprice ari kuchinja. Ndimi muri kutokwiza diesel racho. Saka chiti dzisirai mutengo yechingwa vanaunda chingwa.
Makadi vashamari vestudio 7 vese vanajonga vese vashamari vestudio 7 makadi ndinoitwa talent mandizvidza ndiri pano paPretoria paSouth Africa ndinoti inini ndinofara nekutongwa kuriita president wedu Emmerson Mnangagwa ndinoti vanhu vaoda kuvamanyirira chete kuti vati vagadzirise zvinhu nyika yanga yagara yavo ndongoka kudhara so ngavavape nguva vaite pijana zvichaita.
Makadi iko vanokubatsira nepenyuro pastudio 7 apo. Ini ndeitwa mafira akureva ndinogara paemira apo joni ndokwandiri uku. Hurumende yamunangarwa hai havana zvinozikanwa. Eva vari vamwe vanhu vaita zvinooneka detakationa zvinooneka. Patakatarisa mamirira zvakaita. Hapana kana chimwe chinogona kubudirira. Kungofadzana nenhima vachingoita basa nekungonokora vachirya vega vega ivavo. Isusu venhamo tichinonga svosve nemuromo. Saka hapana chinogadzirisa nevaruma. Rumava hapana kana chimwe chanogadzirisa kana hapana nyaya ndekuda kungoguta umbavha ndowakazaremo akororo ega hapana kana chimwe chanogadzirisa kana chimwa hai kutenda chaizvo nezvamatiitira kuve nezvo rakanaka.
Makadi Mose vashamarari vestudio 7 tinofara nokuti panhau dzechokwadi. Ini ndinonzi Mutetwa ndiri kuJohannesburg kuRoodport. Ini ndiri kunyanya kushushikana nevarume vanonzi vana Munangarwa navana Chiwenga. Kuti pavo chaipo pavari kuti ivo vari kuendesa nyika mberi ndepapi. Nokuti tiri kuona chose chiri kuuya munyika. Vari kungoita kutokumbira. Titarise kubva kufuel. Toenda chikafu. Mishonga. Zvose zvazvo zviri kuuya munyika. Ndezve kukumbira. Saka hurumende yacho. Zvavari kuti new dispensation chiri kugonekwa apa chii apa. Ndiri kutoona kuti hurumende ihutsi hoga hoga. Hapana kana kuri kuendwa, hapana kana kuri kuonekwa. Ko vadiko kutorawo matomo aya vombopa vakomana vechidika vomboona kuti tiri kuenda kupi.
Makadi henyu vashamarari vestudio 7 ndinokukwazisai. Ndinonzitafadzwa ndiri kuno kuCape Town. Ini maonero angu andinoitawo pahurumende yavamunangagwa iyi. iri kuratidza kuti yakundikana panyaya yekubata vamwe zvakanaka nekuti zvinhu zviri kungooma ivo ndo vari kungoti vachiguta vamwe vari pakutambudzika vachichema asi ivo vanenge vachingoti zvinhu zvakanaka saka ndionese kuti vanhu vanofunga vamwe ngoma inongurira ichingoti pangu 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 mazvitenyu
Makadiko, makadiko, vateveni uruko, vatereri vose veStudio 7, ndoda kutaura ini panyaya yavamunanga kwaZANU-PF, vasada zvavo kuchema panyaya yenzara yapinda munyika, ndivo vabiki vazvo, ndivo vabiki venzara, corruption munyika yakawandisa, corruption munyika yakawandisa, ndovakonzera nzara munyika veZANU-PF. Vasada zvavakuda kuvhara vasada kuvhara vanhu kumesu ndatenda zvangu ndoitwa chirambai ndiri paDurban apo muswera zvakanaka
makadiko makadiko vashamarari vestudio 7 esh ndine pandinopikisana napo panyaya dzedemonstration yamuri kuda kuita musi wa16 vanhu vemdc saka zvirikutoreva kuti vanhu vemdc hamutomborwadziwo nokufa kunoita vanhu vanhu vakafa musi wa1 august august rotoita holiday yekufa kwavanhu senai nazvo izvi asi hama dzenya dzisiro dzakafa I'm sure kuti vane hama dzakafa havatomboendi kudemonstration iyoyo bcause kudhara vanhu muchidemonstrate hapana chiri kubudirira saka izvi zvinongoda kungoti munamate kana zvichiita noti kuita zvamuri kuita izvi zvokuda kunourayisa vanhu nzuraivo vana vezimbabwe vavetsitsi saka muchazotongani kana vese vapera nokuurawa ndatenda zvangu ndinonzi rii
manzwa vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvishomanana zviri kuitika kune dzimwe nyika nyika mbiri dziri kuchamhembe kweamerica venezuela neuruguay dzayambira zvizvarwa zvenyika dzadzo kuti zvisashanya kuamerica mushure mokuurawa kwevanhu makumi matatu neumwe svondo rapera nyika mbiri idzi dzaudza vanhu vadzo kuti kuamerica kune mhirizhonga uye vanhu vanoshanya kana vasiri vachena vanogona kurwiswa sangano reunited nations rinoti riri kutyira vana sezvo kurwisana kwatanga zvekare kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwesiria united nations inoti kurwisana kwange kwamboita sekwadzikira asi kwatanga zvekare padyo nemaguta eidlib ham nealepo muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica munyori wemuamerica nemukurumbira mukuru amai Toni Morrison vakashaya nezuro munew york vave nemakore makumi masere nemasere amai Morrison vakapiwa mubayiro wenobel peace nobel prize mugore ra1988 zvichitevera bhuku ravakanyora rinonzi beloved muna 2012 vaimbo vemutungamiriri wenyika vabarack obama vakakudza amai Morrison nepresidential medal of honor vanodzidzisa zvematongerwo enyika pawellesley college kumassachusetts dr chipo dembere vanoti amai Morrison vaifarira vanyori vokuafrica zvikuru nekuti vainakidzwa nezvavainyora tabata dr dendere kuti tinze pamusoro paamai Toni Morrison
ndinovimba vazhinji venyu vanga vachiziva movie inonzi beloved yakaitwa yanga ina Oprah Winfrey na Whoopi Goldberg saka vanhu vakatanga kuziva pamusoro vanhu vazhinji vakanga vasati vaverenga mabhuku avo vakatanga kunzwisisa nezvamai Toni Morrison kubva pabeloved asi munhu akanga anyora mabhuku mazhinji kubva vari 39 years old vazoshayika iko zvino vava ne 88 years
mabhuku avo aive pamusoro pei
mabhuku avo mazhinji aitaura nezvenyaya dzerusarira ganda rwakanga ruri muamerica. Ini chandinonyanyisa kufarira ndechekuti vainyora vachiti ivo kazhinji vanyori vechitema vainyora mabhuku avo kuti ave appealing kuvarungu, asi ivo vaida kunyora nyaya dzevanhu vatema kuti vanhu vasiri vanhu vatema vagone kupinda mukati meupenyu hwevanhu vatema vagonzwisisa. Saka Beloved Yandareva ndiro rimwe remabhukisi avo ari famous, asi bhuku ravo rekutanga ini randinofarira rinonzi ro The Bluest Eye, wozoitawo rimwe rinonzi The Song of Solomon.
Vanhu vakaverenga mabhuku avo vanotii pamusoro pemabhuku aya?
Vanhu vanomaverenga vanoti mabhuku avo aiva rwiyo, kana kuti tingati philosophy, kana kuti tingati foundation yekunzwisisa mararamiro evanhu vatema muno muAmerica. Asi havana kugumira ipapo. Munhu aiva neushamwari nevanyori vedu vekuAfrica vakaita sana Wole Soyinka naBaba Chinua Achebe, ivo vanototi vakatanga kuverenga African literature kuma1960s, vaverenga Things Fall Apart, vachiti ndiro rimwe remabhuku akavavhura maziso avo kuti vakwanise kunyanyisa kuappreciata the breadth of talent iripo pavanhu vatema.
Imimi Dr. Dendere, munofungei pamusoro paamai Toni Morrison?
Chandinoda kusiya vateereri vengu nacho ndechekuti mai Toni Morrison munhu akaenda akanoita famous, vanotaurwa nezvavo nemapresidents, kana nhasi zvinonzi BBC yanga ichiita presentation yavo. Asi tinoonawo kuti munhu asina kutanga kuita zvaanonyangisa kugona kusvika ava 39 years. Saka kana pane chidzidzo chatingatore pavari ndechekuti kana pane chinhu chaunofarira kuita hausati wanonoka, nguva ichipo kuti uite. Uyezve chimwe chinhu chavaisimbisa ndechekuti kudzidza chinhu chakanaka, even though vaiziva kuti vanoda kunyora, asi vainzwisisa kuti kana uri munhukadzi, kunyanya munhukadzi wechitema, zvakangonakawo kuti uve nedegree. Saka ivo vakadzidza kuHoward University, one of the first universities dzekutora vanhu vatema muno muAmerica. Saka ndinokurudzira vateereri venyu kuti kana vachikwanisa vainge vanoverenga mabhuku amai Toni Morrison, anonakidza uye unodzidza zvakawanda.
Vane mibayiro yakawanda here yavakapiwa?
Vane mibayiro yakawanda including Nobel Prize. Vane aya anonzi Pulitzer Prize for Fiction. Aiwa, mibayiro mizhinji. Pakatonyorwa bhuku remibayiro yavo.
Zvamungati imimi makadzidza kwavari ndezvipi?
Ndinoti vane kamwe kamunyorero kavaita vasingakumbire ruregerero, zviya zvokuti munhu ari kutaura chokwadi chake. Nhasi ndanga ndichiverenga zvavakanyora panhau yeracism muAmerica nemararamiro nekumira kwakaita zvinhu tichitarisa mashootings akaitika paweekend. Tinoona kuti mashoko avo ari so relevant iko zvino. Vanozviona varivo varidzi venyika vanofila threatened nehuvapo hwedu sevanhu vatema. Asi isusu hatifanirwe kufamba takaisa musoro pasi tichitya, nekuti tinofanira kunzwisisa kuti matigere muno nesuwo tine kodzero yekunge tigere. Saka vanoti unofanirwa kufamba wakasimudza musoro wako. Chimwe chandofarira nekuti inini ndinoidentifya zvangu semufeminist, kuti ivo vanoti havanzwisisi kuti sei munhu ungada kuzviseparata from feminism, from kukurudzira kuti pave neequality pakati pevanhurume nevanhukadzi. Asi kwavari tinodzidza kuti kana uri kutaura chokwadi hapana chaunofanira kutya, nekuti chokwadi chako chinongoramba chiri chokwadi, it doesn't change.
Dr. Chipo Dendere vari parunare kuWellesley kuMassachusetts neStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dare raMagistrate rinoramba chikumbiro chevarwiri vanomwe vekodzero dzevanhu chekuti mhosva yavari kupomerwa iraswe. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kugadzirisa upfumi hwenyika kuchanetsa kana hurumende isina kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa zvakafanana nemagetsi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isikati.